zvosevagari tiri vecombined residents association hatisati taziviswa nezvedanho iroro. Nyaya tiri kungonzwa mahunga-hunga ezvinhu zviri kungoitika mumapepa nhau kuchinzi avaenda kwakati vanocheka, vazotendera, vazodaiwo. Asi pari zvino ndingati kanzuro yeguta reHarare haisati yauya kwatiri kuti itiudze kuti zvinhu zvemaillegal structures zvichafambiswa sei, nyaya dzemademolitions dzavari kutaura dzichafambiswa sei, hatisati taudzwa izvozvo. Ende tichiri kutobhiliva kuti ivo sekanzuro havasati vakwanisa kuuya nedanho pachinaya ndingati position sekanzuro yokuti vatiudze kuti izvi ndo mamiriro azvichange zvakaita muguta reHarare maererano nenyaya dzedzimba dzisina kuvakwa panotendedzwa kuti pavakwe. Isusu sevagari tinongonamata bazi kuti dai zvanga zvichigona, vamanyenyeni vanova meya vecity of Harare votaurirana neveministry of local governments pobuda position imwe chete. Isusu sevagari tokwanisa kuona kuti tinopindura sei paposition yavanenge vataura iyoyo, asi hazvisi kuzochinja position yedu yatagara tichitaura kuti aiyo zvemademolitions zvingazviite, but tinoda kuti zvinhu izvozvo zvingoitwa bazi kana munhu awanikirwa pamwe pokuti aitire zvinhu zvaanga achiita, awanikirwa pamwe pokuti agare, sezvo tiri kuti hakuna munhu anofanira kunzi anzi asina peugara. Even bumbu redu remutemo rinotaura musection 74 kuti aiwa hakuna munhu anokarika angonzi chibva pawanga wakagara pasina mamwe maplans anenge aitawo kuti anonogara kupi.
Tinoonawo kunge pane kusataura nezuru rimwe chete pahurumende nekanzuro yeHarare pamusoro penyaya dzekuputswa kwedzimba kana zvivakwa izvi. Imi sevagari mune divi here ramungati iri ndo ratingateera rinenge riri kutaura chokwadi?
Maonero atinoita ndeyekuti kwava kukandirana nyoka mhenyu, nokuti zvinhu zvouda kuita izvi hazvifadzi vanhu. Muchirangarira tichangobva mumaelection kudai vanhu vakavhotirana, vamwe vachivhotera vachipinda pazvinzvimbo, saka tinozopedzisira takuwana kuti ava vanenge vachitaura vakadai, ava vachitaura vakadai. Ukaenda kukanzuro vanenge vachitaura ivo vachiti ivo havana kuwirirana sekanzuro kuti vaputse dzimba dzevanhu, vaputse mastructures evanhu. Asi ukazoenda kuministry yelocal governance vanenge vachikuudza kuti isusu zvatiri kuita seministry ndezvoti tiri kuindira mberi nenyaya dzekuputsa dzimba dzevanhu.